Muzawe Blessing Bunda, vane makore makumi maviri nemapfumbamwe ekuberekwa, vataura izvi vari muintensive care unit kuchipatara cheparirenyatwa, uko vati vari kupora zvakanaka. Muzawe Bunda, avo vakavhiyiwa mwoyo musi wa22/10, vaudza vatori venhau kuti kunyange hazvo vakavhiyiwa pachipfuva, havachina marwadzo avari kunzwa. Chipatara cheparirenyatwa Group of Hospital chatendera vatori venhau vashoma kuti vakwanise kutaura naMuzawe Bunda uye vanga vaine vana chiremba vakavakotsirisa pamwe nevakoti vakabatsira pakuvhiyiwa kwavo. Vari kutungamirira urongwa hwekuvhiya mwoyo pachipatara cheparirenyatwa vari nyanzvi yekuvhiya zviri mukati mechifuva, kana kuti specialist cardiovascular and thoracic surgeon Dr. Simukai Machawira, vaudza vatori venhau kuti murwere wavari kupora zvakanaka. Vakati naivowo vaive nekakutya sezvo paive pava nenguva vasina kumbovhiya munhu sekugadzira mwoyo munyika.
Tinofara kukuzivisai kuti operation yakafamba zvakanaka. Uyu semurwere wedu wekutanga, sekutyawo kwaaita isusu taivawo nekakutyawo kwataivawo nako.
Parirenyatwa pari zvino yavhiya mwoyo yevanhukadzi vaviri, wepiri wacho akavhiyiwa nezuro. Dr. Muchawira vati vanofara kuti kunyange zvazvo vakatura maawa matanhatu kana Muzawe Bunda, murwere akavhiyiwa nezuro akatora maawa mashoma.
Tingati zvakatorera nguva yakareba kudai nenzira yokuti tapritim yaichaita operation tekutanga mushure memakore mashanu. Saka vanhu mune muchiita kakudyidzana, zvine zvichida kuti munyatsonzwanana pamune muchiita operation. Tingati tikacherechedza yatakaita nezuro takatora maawa matatu nehafu, zvichiratidza kuti tim yava kudii iri kubatana ende zvinhu zvaaku.
Vatiwo kuti dzopa rakachekwa rinyatsopora zvinogona kutora mwedzi mitanhatu. Vawedzerawo vachiti vave kutarisira kuti vanhu vavanovhiya vachazenge vachiwanda nekufamba kwenguva.
Sevanhu vachiri kutanga, tichambotanga tichiti murwere mumwe chete pasvomhu, asi tee tichitarisira kuti tichapota tichiwedzera. Tiri kutarisira kuti tosvika pa2, kusvika kana zvikabudirira togona kuti zuva nezuva during the week tinee tichingoita maoperations every day.
Nyanzvi mukurarisa varwere Dr. Shield Kajese vanoti havana chakavatambudza mukurarisa nokumutsa Muzawe Bunda.
Taiziva kuti mwoyo wake une problem. Taifanira kutora maprecautions ekumeka sure kuti patiri kumukotsirisa taitawo zviri kuenderana necondition yemwoyo wake.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vati kuvhiya varwere vemwoyo munyika kunobatsira varombo.
Tinotenda nokufara nokupembera kuti pane open kuitwawo mazuva ano muno muZimbabwe. Inobetsera vazhinji vasingakwanisi kuenda kunze kwenyika.
Munyika manga musina chipatara chehurumende kana chakazvimirira change chichivhura mwoyo, izvo zvinonzi nenyanzvi zvaita kuti vamwe vanhu vane zvirwere zvemwoyo vaida kugadzirwa vapedzisire vafa nekuda kwokusheya mari sekubuda kunorapwa kunze kwenyika. Chipatara cheparirenyatwa chinoti chine vanhu vari pakati pemazana 600 nemazana 400 vari kuda kuvhiyiwa mwoyo, asi vachitiwo kune vanhu vakawanda vane chirwere ichi vasati vave mumabhuku avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.